kereke ine kodzero kubva mushoko ramwari rekumeka shuwa kuti upenyu hwavanhu hwachengetedzwa, kutaura shoko ramwari, kutsiura vatongi vanenge vachirarama upenyu hweudzvanyiriri. Saka nokuda kwechikonzero ichocho, isusu seZimbabwe Divine Destiny takabatana nemamwe masangano kana kuti mamwe mapoka nevechikristu, tiri kupinda mumugwagwa tichiedzera izwi redu, kuwedzera izwi redu kune zviri kuitika kuti vamugabe nehurumende yavo vakundikana munyika yeZimbabwe, tichivakurudzira kuti vapfume kukundikana ikoko uye kuti pamwe chete titarise ramangwana kuti Zimbabwe ingagadziriswa sei.
Mati maedza here kunge muchitaurawo nehurumende musati matora matanho amakutora?
Hongo, takanyora magwaro kana muchiri kurangarira magwaro atakanyorera kuna Vice President wenyika vamunangagwa, tikavapira zvichemo zvatati nazvo, tikavakumbira kuti vatipe mukana wokuti tisangane navo, asi havana kukwanisa kutipa mukana wakaita saiwoyo. Saka takazvizama izvozvo. Asiwo zvekare pane zvimwe zviri kuzanuwa nechimwe chikwata chemakereke vemaumbrella mother bodies vanowanza kunge vachifocusa zvikuru sei munyaya dzediplomacy muapproach yavanoshandisa kutaura nehurumende. Saka izvozvo zvichiitika, isu tinenge tichitoo zvatinenge tichiita. Ndava situation yeZimbabwe inotoda kuti vanhu vabatane pamwe chete, vanobatane koko vachibatane koko.
Tinoona vamwe vari kuratidzira vari kuita dambudziko nemapurisa. Makapiwa here clearance nemapurisa?
Ukaverenga section 59 yebumbiro remutemo inotsanangura pachena kuti makereke vari exempted kubva munyaya dzeposa restriction. Saka hatini dzimvumo yemapurisa, asi vazhinji vangangoda kuzva kuti vapurisa vari kuzviziva uye magweta edu ari kuzviziva